kwete hadioni hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMoshande Commission iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mhirizhonga yakaitika musi 1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMoshande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe, uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vaone cheuviri, uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vanova gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMoshande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswe sei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko. Handiti basa rakaitwa neMoshande Commission rakapera muna December 2018. Nemhaka iyi zvichiramba zvichitora nguva, ivo vachiziva zvinoda kuitwa, hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMoshande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMoshande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Moshande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichishevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMoshande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi, asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasike kutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chero nguva yekukura hundi chaiyo pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifanira kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndohunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.